Blessed Mshanga, mutapi mkuru we Alpha Media Holdings, asungwa Maxi Makuseni, aenda pachake kundosira kuitira kumapurisa kuti anga anzwa masaisai kuti mapurisa anga achimutsvaga. Naizvozvo asvika konasi kuma 9 o'clock kuseni. Kubva ipapo mapurisa atanga kupereketa kusvika azomupomera mhosva.
Chikamu chemutemo upi chiri kushandiswa apa?
Chikamu chinoitwa icho section 164 Criminal Law Codification and Reform Act, chinotarisa nyaya dzekufambiswa kwemashoko ane mazwi anosimudzira mhirizhonga kana kuputswa kwezviwanikwa zvakaita semidziyo. Ndokuchajwa kwaitwa ruviri kuti musi wa 11 February nemusi wa 27 January gore rino akapa mukana mukuita basa rake kune chizvarwa cheZimbabwe chinova nezita rekuti Blessed Geza, chakava chakataura pamadetande avo YouTube neHeart and Soul TV pamazuva maviri aya ataurwa. Naizvozvo vanoti ivo mukusungwa kwaaitwa nekupomerwa kwaari kuitwa mhosva mbiridzi achange achienda kumataredzi mhosva mangwana. Achakaziva kuti nguvai.
Sesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau, muri kuti kudii nekushandiswa kwemutemo uyu pamutori wenhau?
Aiwa, zvinhu zvinotipa kunyunyuta zvikurusa kuti vatapi venhau vakuratidza kunge ivo vanova ndonda, nekuti chaitika apa ndechekuti haasi mutapi wenhau ari kunzi wakataura mazwi emhirizhonga. Munhu ari kunzi akaita mhirizhonga haasati abatwa nemapurisa kasi vanondobata mutapi wenhau.